Manhero akanaka vateereri, nguva dzava 7 musi wemuvhuro. Manhero akanaka vateereri, nguva dzava 7 musi wemuvhuro, Chivabvu 16, 2023.
Manhero akanaka mhuri yeZimbabwe inoi Studio 7
tichitepfenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle? Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemuvhuro, Mbudzi 27, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vakawanda voramba vachisungwa munyika vachipomerwa mhosva yekushora mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Mhirizhonga pakati pevanhurume nevanhukadzi inonzi iri kuramba ichiwedzera munyika. South Africa yoramba ichinetsana zvakasimba neIsrael pahondo yayo neHamas. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights raburitsa mashoko kuvatori venhau kuti mumwe murume ane makore 22 ekuberekwa vaBlessing Membe vasungwa vachipomerwa mhosva yekutyora mutemo mushure mekunge vanzi nemapurisa vakakurudzira kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vabviswe pachigaro nechisimba. VaMembere vanonzi vaifamba kwamakoni shopping center kuchitungwidza vachidaidzira kuti vaMnangagwa neZANUPF vabviswe pachigaro uye vachikurudzirawo vane pfuti kuti vavape kuti vadzishandise. VaMembere vanonzi vakatyora mutemo weCriminal Law Codification and Reform Act. Asi handivo chete vasungwa panyaya dzakadai sezvo kuine vamwe vanhu vakawanda vari kuramba vachisungwawo munyika vachinzi vatuka mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Ya, nyaya dzakadai so inyaya dzatina kutanga kuona nhasi, inyaya dzaiitikana kubva nguva yevaMugabe vanhu paingosungirwa kunzi vanga vataura vachipokana nemutungamiri wenyika. Tinoziva kuti mutemo wedu muZimbabwe nenyaya criminal code codification inotaura kuti pane mutemo wekuti kana wakataura sizvo pamusoro pemutungamiri wenyika kana kuti panzi insulting or undermining the authority of the president unokwanisa kuva uchisungwa nezvinhu zvakadaro, but zvinhu zvisiri pamutemo ende zvinhu zvinokanganisa yatingati freedom of expression. But nyaya dzatakuchiona mazuva ano idzi dzokuti vanhu vakuchibatwa vachinzi vataura vachipokana kana nehurumende vachinzi vatukana navatuka vaMnangagwa inyaya dzataona dzichishandiswawo zvekare nevanhu vanorerekera kuZANU PF kusunga avo vanenge vachifungidzirwa kuti kuda vari kupokana neutungamiri wenyika.
Pangaitwe sei kuti mitemo yakadai isarambe ichishandiswa zvatiri kuona zvichiitika?
Ya, mitemo yakadai so chinowanzoitika kana paitika nyaya dzakadai. So tichitarisa panyaya yatikunzwa yokunzi pane murume akanzi akataura achiti vaMnangagwa vabve pachinzvimbo ende uyezve vafanwa kubvawo nechisimba, inyaya dzekuti dzifa kubatwa zvakanaka ende inyaya dzekuti dzinonguva zvinenge zvichinzi zvakataurwa zvacho zvimwe zvacho zvisina kuitika nemaitikiro atinozoudzwa nemapepa angachibva kumapurisa. Tinoziva kuti iko zvino nyaya dziri kuitika kuZimbabwe ndezvekuti pane nyaya yemaelections ari disputed ende pane nyaya yekunzi pane mapato anofaa kuva achiguma kuti vamunangagwa ndivo vari kutonga. Ende kana tichiona nyaya dzakadai so ndichitaura kuti inyaya dzataimboona zvekare kunguva yapfuura sure sure yaMugabe yokuti paishandiswa masections akadai so emumutemo kuda kusilenza kana kuda kumbunyikidza avo vanenge vachinzi vari kutaurawo zvavanenge vachifungidzirawo kuti zvinhu hazvisi kufamba munyika. Saka nyaya dzakadai so dzichida kubatwa zvakanaka nemapurisa vanofanira kuinvestigata vachinyatsokuona kuti izvozvo zviri kunzi zvakataurwa zvakataurwa here zvechokwadi ende uyezve hapana here maconnotations nechirungu yekuti kuda maybe vanhu ivavo vangave vachida kuvictimize nokuti havasapoti bato rinotungamira reZANU-PF.
Tiri kuonawo vadzidzi kuZinasuku varida kuedza kupinda musarudzo vari kusungwawo zvakare nemapurisa. Zviri kukushamisa here zviri kuitika izvi?
Zvinhu zvakadai so ndingati hazvitishamisi nekuti tinoziva kuti iro bato reZinasu rinenge chinzi rakarerekera ku vanopikisa hurumende kana kuti vanoadvocate atingati maacademic freedoms asingaonekwi nehurumende senge akakosha. Saka zvinhu zvakadai so tinozoona kuti zvinhu zvatagara tichingoexpecta kuti hurumende yavamunangagwa isingakoshesi kodzero dzemastudents isingakoshesi zvekaro atinganzi maacademic freedoms kuti havangave vachiita zvavanenge vachiita izvi. Zvinhu zvakadai so hazvifanira zvichiitika mune democratic society.
Avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vachitaura vari parunare kuTexas muno muAmerica. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo rimwe gweta asi vachirova vakarerekera kuZANU-PF Dr. Masimba Mavaza.
Freedom of expression inogumira panotangira freedom yemumwe munhu. Saka ukatanga kuzviexpressa to an extent yekuincrocha into the dignity yapresident, mutemo weZimbabwe unokurambidza kutukirira mutungamiriri wenyika. Haurambidze kusoropodza mashandiro ake asi kumutukirira nekuda kukurudzira kuti vanhu vamubvise pachigaro zvisiri pamutemo unenge watyora mutemo unosungwa. Saka kazhinji kana munhu achinge asungwa anenge atyora mutemo. Hakuna anosungwa kuti asoropodza vamunangagwa. Chamisa anogara achisoropodza vamunangagwa pamarali pake maMP ake nezvaanoita, hakuna anosungwa. Asi kana wazopfurikidza mwero wadarika mutsara wefreedom of speech, waakupinda mutsara wedenigrating the office of the president, izvozvo unosungwa. Saka vari kusungwa iko zvino izvi haisi nyaya yekunzi varambidzwa kuzviexpressa, asi vari kunzi aiwa kana masara musafarise mudziputsa dura nekuti mbeu tichaida mangwana.
Asi kavamwe vari kutiwo nezvatiri kuzoona kumatare zviri kuzobuda kuti dzimwe nguva vanhu vari kungosungwa pasina humbo wakati tsvikiti mapurisa ozotadza kana kuti kubatsira vachuchisi mudaro.
Chinoitika baba zviti kana munhu achinge asungwa asungwe nemuchuchisi, anosungwa nemupurisa. Mupurisa anenge aona muonero wake kuti patyorwa mutemo. Saka chinoratidza kuti Zimbabwe inyika inotedzera mutemo, hauzongobva wasungwa uchienda kujeri, unosungwa uchienda mudare. Mudare redzimhosva mutongi anotarisa nyaya yavasungirwa nezvavataura nezvavaita kuti watyora mutemo here kana kuti unenge watyora mutemo asi hahuna. Saka ukazoonekwa munhu akunzi aiwa hapana mhosva yaapara, hazvirevi kuti asungwa mahara. Zvinoreva kuti pamutemo uri pakati nepakati aonekwa asina kutyora. Ndozvatinoti pachiyungu zvaziya the rule of law is still alive in Zimbabwe. Kana ukasungwa kunyange wasoropodza president kana uri kunzi wasoropodza ani, ukapinda mudare redzimhosva havakutongere zvisiri pamurau, vanotonga kuburikidza nemutemo wenyika iyoyo. Saka ukaona munhu atinge azonzi haana mhosva mudare redzimhosva, idare raona kuti haana mhosva asi haana kusungirwa mahara, asungwa kuti prosesi yemutemo itange yatanga. Ikaurikwa kunzi aiwa hara zvaapara, anoregererwa. Zvino vakaratidza vaya vagara vachiti nyika yedu ine vadzvanyiriri. Aiwa, haina vadzvanyiriri. Dai vaya vadzvanyiriri, pasina anobuda kamujere vacho vaigara varimo. Asi vanoburitswa vanenge vasina mhosva vachienda kujeri vanenge vane mhosva.
Asi zvinobatsirei kuti uzoburitswe nematare, Dr. Mavaza, tichiona kuti vamwe vanogara nguva yakareba vari mujeri vasina kana mhosva yavapara?
Ndo inonzi due process. Due process inoreva kuti matanho anotorwa kuti mutemo uzadzikiswe. Hatifaniri kungofunga kuti pamwe unogona kubuda chienda kukumba. Unofanira kutotedza matanho ekutongwa nematongerwo omira pamberi pedare. Kana wamira pamberi pedare, dare ndimaenzanise.
Avo vanga vari gweta vamasimba Mavaza vanotaura zvavo vakarerekera kudivi reZANU PF vachitaura vari parunare kuLondon kuBritain. Sangano reInstitute for Young Women Development rakabatana nehurumende nemamwe masangano akazvimirira oga rinoti riri kuparura urongwa hwekushandisa umhizha hwechizvino-zvino kubatsira madzimai kunyanya kuti akwanise kumhanʼara nyaya dzine chekuita nemhirizhonga mudzimba kana kuti gender-based violence. Izvi zviri kuuyawo apo Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika kucherechedza mazuva 16 ekurwisa mhirizhonga pakati pemadzimai nevanhurume kana kuti 16 days of activism against gender-based violence. Nezuro hurumende yakaparura urongwa hwekucherechedza mazuva aya kwahauna kuManicaland apo pakabuda mashoko ekuti nyaya dzemhirizhonga pakati pevanhurume nevanhukadzi dziri kuramba dzichiwedzera zvakanyanya munyika. Mumiriri weUnited Nations muZimbabwe vaEdward Kalon vakakurudzira hurumende kuti ipe zvikwanisiro kuzvirongwa zvekuderedza nyaya dzemhirizhonga. VaKalon vanotiwo paongororo yakamboitwa muna 2019 zvakabuda pachena kuti vasikana nemadzimai vari pakati pemakore 15 nemakumi 4 nemapfumbamwe kubva muzana kana kuti 15-49% vanosangana nemhirizhonga muupenyu hwavo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reInstitute for Young Women Development vakuda munemo.
Zuva ramangwana tinova titiri tichange tiine musangano unosanganisira wemapazi ehurumende pamwe chete neZimbabwe Gender Commission kusanganisira Ministry of Women's Affairs nemamwe mapoka akasiyana siyana akazvimirira ari kushanda nemadzimai chidiki nemadzimai. Apo tichange takurukura kuti tibatsire technology mune zvakanaka kuita kuti tideredze nyaya dzemhirizhonga. Tichange tichikurukura maringe neapplication yekuitiekefio yatida kuzolaunja muZimbabwe tichisangana neanonzi Ivan vanobva kuAmenia. Iyi application inokwanisa kuti vanenge vachisangana nemhirizhonga vakwanisa kunge vachipresawo panic button wobatsirwa nevemapurisa, wobatsirwa vematangano akazvimirira ega pamwe chete wobatsirwa nemagweta. Uyezve iyi application ichange ichikwanisa kutaridza madzimai nevamwe vechidiki kuti ndevapi vanhu vanokwanisa kutaura nawo kana vachida kuziva kana kubatsirwa pamusoro pezvemutemo.
Tiri kunzwawo hurumende neveUnited Nations vari kuti ivo nyaya dzeku mbunyikidzwa kwemadzimai kunyanya dzinenge dziri kuwedzera muZimbabwe. Ndo zvamuri kuonawo here mutsvakiridzo dzamuri kumboita?
Ya, ndo maonero atiri kutanga tine chirongwa chatinga tichishanda pamwe chete neUnited Nations Track and Find and End Violence Against Women and Girls. So kuwanda kwenyaya idzi kazhinji kacho takaona kuti kuri kubudikidza neruzivo rwokuwanikwa nemadzimai, powanikwa nyaya idzi dzichiva dzinoripotwa kumapurisa nekumamwe mapandiko akazvimirira ega. Chechipiri, kuwanda kwenyaya idzi namire pavaita zvinhu munyika pari zvino anokanganisawo magariro evanhu. Vane kufungisisa kwakawanda mumisoro yavo uye mupfungwa dzavo. Zvakaita kuti vakawanda vachona vange vachisangana nemhirizhonga. Takatarisa vanhu vari kushaiwa mabasa vakati wandei, ende madzimai ndiwo mamwe ave kutora responsibility mudzimba dzakasiyana siyana. Uko kune zvishoma zviri kuwanikwa tichiona kuti mhirizhonga yacho iri kubva yatorodzera. nyaya yekugarisika kwakaita vanhu munyika yeZimbabwe. Then kumwe kuwanda kwenyaya idzi inyaya yekuti dzinomhanyarwa dzachona zhinji hadzisi kuzoonekwa dzichigadziriswa. Saka avo vanomuditidza vanenge vatosunga kuti enda kunotaura kwaunoda, nemagariro atakaita hapana zvichaitika.
Semaoniro enyu, mitemo iripo mungati yakakwana here kudzivirira mhirizhonga mudzimba umu?
Mitemo iripo hadi tinoona sekuti inoda kunyanya kusimbaradzwa, nekuti takatarisa nyaya dzine chekuita nesexual harassment inogona kusaoneka kuti munhu arohwa kana kuti ambunyikidzwa, inogona kusabatwa zvakanaka.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reInstitute for Young Women Development vakuda munemo vari parunare muHarare. Mamwe masangano anomirira vagari vemuHarare ashoropodza danho rekanzuru yeHarare rekuita musangano uri kubhadharwa mari inosvika zviuru makumi maviri nezvina kana kuti 24,000 kunzvimbo yemafuramhepo yeTroodbeck Inn Resort kunyanga, vachitadza kumbotarisa nezvedenda rekorera iro riri kuramba richipararira muguta iri. Gwaro ramabharani wekanzuru pamusoro pemusangano uyu rinoti musangano uyu ndewe The Zimbabwe Institute of Strategic Thinking Annual Conference. Studio 7 yaedza kubata meya weguta reHarare vaLove Joy Chitengu pamwe nemuteedzeri wavo muzvare Rosemary Muronda, asi vanga vasingadairi nharembozha yavo. Mutauriri wekanzuru yeHarare vaStan Gama avati vange vari mumusangano nekudaro vanga vasina kusununguka kutaura. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano recombined Harare Residents Association kana kuti CRA vaRuben Akili.
Mashoko atiri kutambira ekuti kanzuru yaenda kuinyanga kunoshandisa kuti mari inosvika $24,000 muworkshop apa tiri munguva yekurwisana nechirwere chekorera, uyezvo apo guta richinetseka nenyaya yemvura. Tingati idambudziko guru. Itarisiro yedu yekuti taitarisira kuti kanzuru inofanira kushandisa mari yakawanda mukuita mabasa kana kuti for service provision kana kuti kuita mabasa ekuunza mvura, kutakurwa kwemarara nezvimwe zvakakosha, uyezve nyaya dzeutano idzodzidzi.
Asi vaakili tichitarisawo kuti $24,000 mari dzekuAmerica haisi mari shoma here tichitarisa mari dzinobatwa nekanzuru?
Vagari kana vachiripa mari kana kuti vachiripa mutero, vanenge vachiripa mutero yavo kuti vakwanise kunge vachiwana maservices. Tingati pane ino nguva mapriorities edu kana mapriorities edu seguta anofanira kunge ari mapriorities akanangana nekuwaniswa kwemabasa kana kuti kutakurwa kwemarara, kuwaniswa kwemvura, uyezve kurwisa nyaya dzezveutano idzodzidzi. Asi mukacherechedza kuti kanzuri inenge ichingochema ichiti hatina mari, vagara vasi kubhadhara. Asi ivo vachitowana mari yakawanda kudaro yekuti inoshanda kwemazuva maviri, mari inokwanisa kana kutotenga mota chaiyo inokwanisa kunge ichiita mabasa ekuimprova service delivery.
Imi sevagari munenge muchitarisira zvipi zvacho?
Tinenge tarisiro yedu kuti meya weguta reHarare vave vano tingati kutsika chepakati kana kuti kukwanisa kunge vachive vanoita hurukuru nevamwe vavo, kuti vave vanoisa muono wekuti pane ino nguva haisi nguva yekurimbinyuka kana tichiita njuga nemari dzemitero yevanhu, asi inguva yekuti tive tinoona kuti mapriorities edu kana zvatinenge tichida kuve tinoita zviri maringe here nekuadresa nyaya dzeservice delivery dzanetsa.
Ndambe ndichiverenga magwaro ekanzuro ekumashure uko anotaridza kuti inoda mari inosvika kumamiriyoni maviri kana kumatatu mwedzi wega wega kuchenesa mvura chete. Iyoyi 24,000 yanga ichaitei?
Vazhinji vari kufa nezvirwere zvemanyoka uyezve zvafanana nekorera. Saka naizvozvo zvinoita kunge vanhu vava kuita zvedambe kana kuti nhambetambe nechirwere chekorera. Ipo paine mari dzinokwanisa kunge dzinguva dzichitoshanda dzichitobatidziridza kuti zvizvive zvinonaka. Saka itarisiro yedu kuti urongwa wazvinhu zvakafanana neizvozvi zvive zvinomiswa, uyezve meya weguta reHarare vaise munhu pamberi kwete kuisa zvido zvevashoma zvisina tingati pundutso pamberi apo. Nyaya iripo inyaya yekurwisa korera, nyaya iripo inyaya yekutakurwa kwemarara, ndiko kunofanira kunge kuchienda mari dzevagari.
Avo vangawari mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa mune rimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. Tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Egypt neQatar dziri kuedza kuwedzera nguva yekumbomisa kurwisana pakati peIsrael neHamas muhondo yaunza kusawirirana kwakanyanya munyika dzepasi rino. Kuwedzerwa kwenguva yekumisa kurwisana kunonzi kuchapawo kuti zvive nyore kusunungura vanhu makumi maviri vakapambwa muIsrael uye vamwe makumi matanhatu vekuPalestine. Mumwe mukuru wehurumende yeIsrael anotiwo pachine vanhu zana nemakumi masere nevana vari muutapwa muGaza. Asi hondo iyi yanyanya kuunza kusawirirana pakati peSouth Africa neIsrael. South Africa iri kukurudzira kuti International Criminal Court iferefete Israel nekwainoti kutyora kodzero dzevanhu nekubhomba vanhu vari muGaza. Israel inoti Hamas ndiyo yakatanga kuisokosha apo yakarwisa nyika iyi. America inoti chikwata cheHamas chinopfurikidza mwero. Mangwana dare remuSouth Africa riri kutarisirwa kuvhota kuti muzinda weIsrael munyika iyi uvharwe kana kuti kwete. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata muzvinafundo Riki Mukonza vanodzidzisa patswane University of Technology kuti tinzwe maonero avo.
Handisi kunyashamisika nekuti Africa haisi kutaura nezwi rimwe chete nekuda kwekuti Africa panyaya dzakawanda dzinoitika pane zvematongerwo epasi rese world politics hainyanyise kuwana izwi rimwe chete rekuti ibudise kunze uko. Saka zvinongova zvimwe chete zviri kuitika panyaya yeIsrael nePalestine. Tikatarisa toona kuti nyika dziri kumira dzotarisa kuti dzodzimire papi. Izvozvo ndo zviri kubva zvadzipa kuti dzotora position ipi panyaya yeIsrael nePalestine.
Asi tiri kuona kuti South Africa inenge iri kutotora danho rakati womararei kuIsrael tichitarisa kana zviri kuitwa nechina kana nerussia chaiyo. Zviri kufamba sei semaonerenyu?
South Africa inonyanyisa kubatikana nenyaya yeIsrael nePalestine nekuti inoti iyo ine nhoroondo yakada kufanana neiyoyo. Tikatarisa zvaiitika munguva yeudzvanyiriri 1994 zvichidzoka kumashure, South Africa iri kuti ndo zvimwe chete zviri kuitwa neIsrael kuPalestine. Saka iri kuratidza kubatikana chaizvo nekuti iri kuti haigone kutsigira Israel nekuti iri kuita zvairambwa neSouth Africa munguva yeudzvanyiriri. Saka South Africa inozviona iri kudivi rePalestine zvikurusa nekuti iri kuona sekuti vari kudzvinyirirwa maringe nenyaya iripo. Ndingawedzera ndichiti takatoona South Africa ichibvisa vamiriri vayo kuIsrael kuIsrael. South Africa yakanga ichida futi muno muSouth Africa inenge yanga iri kuda ku kuti vamiriwe Israel vabvo atandwa vadzokere kumusha kwavo ndokuomarara kwakaita matorero ari kuita South Africa nyaya yacho.
Asi hazvizoikanganise here paukama hwayo nenyika dzakaita seAmerica dziri kudyidzana neIsrael zvakanyanyapa?
Ipapo ndopane nyaya yavaZulu. Ndaitaura pane pamwe pandaibvunzwa ndichiti dambudziko reSouth Africa pari zvino haisi ukama hwayo neIsrael chete, asi kuti pane dzimwe nyika dzakaita seAmerica nedzimwe nyika dzekumavirira dzakatobuda pachena pakuti dzinotsigira Israel, nekuti dzinoona sekuti zviri kuitwa nechikwata cheHamas ndezvechitororo. Saka South Africa mukuita kwainenge ichiita mabatiro enyaya vandatirangwarire kuti vangangozviwandira vavengi vakawanda, zvinova zvinhu zvisina kunyatsonaka mukutongwa kwepasi rose yatingati world politics.
Muzvinafundo Riki Mukonza vanodzidzisa Patswane University of Technology kuSouth Africa vange vari parunare kuPretoria. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pope Francis vekereke yeRoman Catholic vanonzi vari kupiwa mushonga sezvo vakazvimba mapapu uye vari kutarisirwa kuderedza uwandu hwebasa ravari kuita. Vanonzi havasi havo kupisa muviri. Pope vakatenda nezuro kuti vainge vasiri kunzwa zviri nani zvakapa kuti vasaende kunoropafadza vamwe vatendi sezvavanoita musi wesvondo wega wega. Mutauriri wemuzinda weVatican vaMatteo Bruni vaudza vatori venhau kuti Pope vari kusvitsa makore makumi masere nemanomwe mwedzi unouya vari kumbotadza kufema zvakanaka. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, hurumende yeSierra Leone inoti mauto ayo neZulu akarwisa zvakasimba ndeo kumisa mamwe mauto ainge achiedza kuda kurwisa nekutora zvombo mune rimwe dura rinochengeterwa zvombo zvehondo muFreetown. Anoti mauto ainge apanduka aya akasungwa. Asi zvinhu zvinonzi hazvina kugadzikana zvakanaka munyika iyi mesarudzo idzo dzakakundwa nemutungamiri wenyika vaJulius Maada Bio vari kunzi nevanopikisa vakabirira. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yekupedza mwedzi yakawanda kwenhengo yeCitizens Coalition for Change vaJobScaler vari muJerry kuChikurubi vasingapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Masangano anorwira kodzero dzevanhu ari kushora zvikuru danho rekuvharira vaScaler muJerry kwenguva yakareba zvakadai. Asi hurumende inoti matare ndiwo chete anotonga kuti vobuda here kana kuti kwete. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mumwe murume wekuchitungwiza osungwa achinzi aikurudzira vanhu kuti vapidigure hurumende yava Emerson Mnangagwa. Mhirizhonga pakati pevanhurume nevanhukadzi inonzi yoramba ichiwedzera. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndokusiyamina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.